Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 18 kubvumbi April 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndagutsikana kuti I've run my race. Chandaikwanisa kuitawo ndakaita. But obviously semunhu hauzogoni zvese, and I believe kuti mumutaza central mandinobva mune vamwe vanhu vane zvimwewo zvipo zvekuti vanokwanisa kutisimudzira dunhu redu.
Nengo mbiri dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kukwikwidza musarudzo dziri kuuya. Hurumende yakazivisa nezuro kuti tsaona yebhazi yakaitika kuChivhu injodzi yenyika yose kana kuti national disaster.
Tinoda kutenda ana baba, madzisekuru edu, ana mujibha, ana chimbwido vakawanika vachasumuka kuti vange vachinobata zvombo vachisunungura nyika ino yeZimbabwe.
Mushure memakore makumi mana nematatu, vamwe vanoti pazuva rakawanda Zimbabwe kusvitonga kuzere hapana chokupemberera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vaviri veCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaInnocent Gonese vemutare central navaTrevor Saruaka vemutasa central vanoti havasi kuzokwikwidza musarudzo dzegore rino kunyange hazvo vakange vadomwa munzvimbo dzavanomirira. VaGonese vanoti vanoda kuratidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti utungamiri hunogona kuchinja maoko zvakanaka pasina kurwisana. Vachitaura Studio 7, vasaru wakavo vanoti vamirira mutasa central kwemakore kubva mugore ra2008, naizvozvo vanoda kuti umwe apirewo pachinzvimbo ichi achipawo maonero matsva pane zvinodiwa nevagari venzvimbo iyi. Vasaru waka vanoti vachashanda nesimba kuti mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vabudirire musarudzo pamwe chete nevari kukwikwidza kupinda muparamende nemumakanzuru.
Ndingada kuti ndizivise vateereri kuti it was not an impromptu decision. I see decision yandakaita last week. Decision yandakasoita way back in 2018. Ndichiti I was going to serve my last term. Chikonzero chingori chekuti I have been a member of parliament since 2008. Uma reserva against ZANU PF. Tichimirira vanhu kumutaza central. Saka I find kuti it's a taxing job. Yekuti omi zvangu ndiri munhu wekuti kana ndaisa pfungwa dzangu pane chinhu ndinoita nemwoyo wese. So for the past 15 years ndanga ndichiasa kuisa simba rangu rese, pfungwa dzangu dzese, zvandinofungidzawo ndogonawo ndaedza nemwoyo wese. Saka I think ndagutsikana kuti I have run my race. Zvandaikwanisa kuitawo ndakaita. But obviously semunhu hauzogoni zvese, and I believe kuti mumutaza central mandinobva mune vamwe vanhu vane zvimwewo zvipo zvekuti vanokwanisa kutisimudzira dunhu redu pandakasiyirirawo iyo vachititora kuenda kumberi.
Izvi zvingava nechokuita here chokuti muchada kuita zvematongero enyika kana kuti pane kusawirirana kana kuti pane zvimwe zvamusingafari nazvo zviri mubato renyu?
Kana zvachose. Kana zvematongero enyika ndicharamba ndiriposvi because tofanira kuramba tichibatsirana kuti tibvise udzvanyiriro hwatakapiwa neZANU PF. But chingoripo ndechekuti pane mikana yakasiyana-siyana yatofanira kuti tinge tichibata mabasa ekurwisa udzvanyiriri. Parliament ingori one of the many platforms dziri available. Saka in that platform ndinobelieva kuti ndakaitawo pandaikwanisa. Zvechandinonzwisisa ndechekuti Tanonoka, uchigara panzvimbo unotanga kupera, njere dzako dzinoita dzichiderera ukaramba ungori panzvimbo imwe chete. Saka ndinodayira kuti as a member of parliament, chokwadi chokwadi. Ndifunde ndine mamwe zvimwe zvandichakwanisa kunge ndandichaita fora zvandakatadza kuita mu 15 years ndandiri MP. Zvino ndachifungidzira kuti mukana wekuti vanhu vaonewo kuti zviri nyore zvinokwanisika kuti masimba abve kune umwe munhu achienda kune umwe munhu murunyararo mukuwirirana mukusenza pamwe chete. Saka the transition yatiri kuita kumutasa central, it will not threaten the city. Kuti city wezano angapembera kuti ah wakuwana city. City hariendi kuzano PF. Richaramba riri ku triple C.
Vanhu vari munharaunda yenyu nevamwe vomubato renyu vakuru vomubato menyu vari kuzvitora sei, vari kuzvitambira sei?
Vanhu vato vazhinji vari kungoshamisikana kuti zvinhu zvisina kujairika mupolitics dzemuafrica nedzemuzimbabwe, kuti munhu pasina mutisva abve pachigaro. Vazhinji vajaira zvekubatirwa matemo, zvekunzerwa makireni kuti vabve pachigaro. Asi handina kuona zviri zvinhu zvekuti tingaramba tichingoita tsika iyoyo sevanhu vemuzimbabwe, kuti munhu abve pachigaro ngaamhanyiswe kana kuti ngaabve nekuti vanhu havachamudi. Zvinofanirwa kukwanisika kuti vanhu muchiri kuwirirana motoonekana zvakanaka ndo kuti murambe muchishandidzana kuenda kumberi. Saka inini ndiri available to support vari kuuya wacho so that tienderere mberi nebasa rekusimudzira Zimbabwe. Hapana wandakaita daka naye kana vandiri kukurwisana naye kuti ndinganzi ndaka izvozvo zvingazvinyatsobuda mupfungwa dzevanhu. Zvinhu izvi ndakatozviita nekuti idecision ndakaita pacho zvangu kuti I've saved enough and I also believe kuti I'm not the only one from Mutasa Central are capable of representing one Mutasa Central.
Saka iko zvino matarisana neva sarwaka zvii zvamaronga kuti mutandarise pari zvino?
Our the struggle continue. Tinenge tichironga batsirana, handi tatarisana nesarudzo dzegore rineri. Saka idzodzo sarudzo dzedzo titori mushishi yekugadzirira kuti timeke sure kuti tinokunda zvine mutsindo. Zimbabwe must move on. Zvese tanga takabatwa tisingafambi kuenda kumberi for many years. Saka this is the year we must deliver change to everyone. Saka tichashanda zvakasimba so that the yellow movement it take over. Azani yakaitawo payo hatingashori, but Zimbabwe deserves better. So I believe kuti tichabatsirana nevanhu vese vemuZimbabwe to vote for change. Tise vachamisa pachigaro nema MPs avo ese nemakanzeras ese anenge aripo so that tiwanewo nyika inoraramika upenyu huri nomo.
Vanomirira Mutasa Central muparamende vari nhengo yetriple C vaTrevor Saruaka vari parunhare kwaMutasa kuCentral neStudio 7. Hurumende yakazivisa nezuro kuti tsaona yebhazi yakaitika kuchivhu injodzi yenyika yose kana kuti national disaster. Izvi zvinotevera tsaona yebhazi retimbum yakaitika mumugwagwa unobva muchivhu chienda kwamurambinda pakafa vanhu gumi nevaviri. Nezuro gurukota rezvekutaurwa kwezvinhu vaFelix Mona nevamwe vakuru mubazi ravo vakashanyira nzvimbo yakaitikira tsaona iyi ndokushanyiravo vakakuvara vari muchipatara chechivhu vachinyaradzawo mhuri dzakarasikirwa. Vachitaura nevatori venhau kuchivhu, vamhona vakati hurumende ichatora matanho ekuona kuti vatyairi vatevedzera mitemo yemimigwagwa. Evans Zininga abata mukuru wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath kuti tinzwe maonero avo.
Zvinamutirira zvakanaka. Tirikufunga kuti vatyairi vedava vanenge tirikufungidzira kuti vanenge vari kutora zvevedhaga zvakare havasi kuwana nguva yekunyatsozorora vamwe vacho, nekuti tichiona kuti tsaona dziri kuwanda zvikuru mugwagwa yeZimbabwe tichitarisa zvikonzero zvekuti nhambo kuda kwekuti migwagwa haisi nyatsogadzirwa zvakanakisisa zvinoenderana nemota dzaapo mugwagwa iyi. Uye zvakare chimwe chatiri kuona, tiri kunyanyoona kuti corruption inenge iri kunyanyowanda munyika kuti uri dzimwe motikari dzitakura vanhu mugwagwa umu tikuona kunge dzisina zvakakwana zvakare zvovatendera kunge vari pamugwagwa. Ivo vatyairi vacho havasi kumboongororwa kuti avakuvhara here kana kuti vane zvimwe zvirwere zvavainazvo kana kuti vamadoro kunyika dzakabudirira tinoona muchaina achimbotanga ambotestwa kuti haana kumadoro here obva anzi arai obva kuhabhazi zvinotakura vanhu vakawanda.
Ko mapurisa emuZimbabwe anenge aripi izvi zvese zvichiitika izvi?
Mapurisa edu hatichaona vanhu vane mamichina yekumera kumhanya kwavanenge vachinge kuchiita vatyairi pamugwagwa, uye zvakare hapana mapurisa anotarisa kuti munhu atora doro zvakadii pamugwagwa apa.
Tinonzwawo kuti kune veVID vanofanirwa kunge vachitarisa iwo mabhazi nedzimotokari dzinofamba kuti dzine zvakakwana here. Vari kuitawo basa ravo nemazvo here?
Tikuona kuti VID inenge isina zvikwanisiro zvakawanda zvakakwana zvekuita basawo pamugwagwa ipapapa. Tionawo kuti zvinhu zviri kuchinja chinja, tinotongoona kuti vane zvinhu zvekare kare, mota dzekare kare dzingabambirani nekumhanya kuri kuita mota dzaiye zvino zvekutambisa zvacho zvinhu zvishoma kunyanyawo zvakare kumapurisa vacho mapurisa mota chaidzo chaidzo kuti vange vachironda vanhu pamugwagwa apa. Dzimwenguva toti mahighway patrol hapana.
Zvinofanira kuti zviitwe kuti matambudziko iwaya etsaona dziri kuwanda idzi apere ndezvipi?
Zvinhu zvati kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti matambudziko apera kuwanisa vemutemo zvakakwanira zvekushandisa zvakafanana nemotikari dzekuronda pamugwagwa, nyaya yekuti vaono mishina yezvimwe zvino yakafanana nemabreathalyzers nemaspeedtrap nekukurudzira kuti varidzi vedzimotikari kana kuti anamuchina bhizinesi vemabhazi vaitewo maspeed limiters pamotikari dzavo.
Mukuru wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Sangano reCenter for African Studies rakabatana neAfrica Caucus neAfrica Police Journal nhasi ichipiri richatambira gurukota reZimbabwe rinoona nezvevechidiki nemitambo amai Kirsty Coventry panenge pachipembererwa zuva rokuzvitonga kuzere kweZimbabwe. Vadzidzi vese vepaHarvard University vakakokwa kuti vauye, asi kumusha varayiridzi vari kuchema nerekuti chero hazvo nyika yakawana kuzvitonga kuzere mugore ra1980 havana chokucherechedza nhasi mukupembererwa kwezuva iri. Evans Zininga zvakare abata munyori mukuru wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tunze maonero avo.
Tinoda kutenda zvikuru vose vakawana zvakafanira munguva yehondo kusumuka kuti vanorwisa hurumende. Hurumende yevapambe pfumi yakanga yapamba nyika ino, hurumende iyo yanga yashungurudza vanhu veganda redu rechitema rino. Saka tinoda kutenda ana baba, madzisekuru edu, ana mujibha, ana chimbwido vakawanika vachasumuka kuti vange vachinobata zvombo vachisunungura nyika ino yeZimbabwe.
Nhasi Zimbabwe yasvitsa makore makumi mana nematatu 43 ichizvitonga. Mungati yave papi senyika?
Tichafanira kunge tichizvibvunza pamwe chete mumwe neumwe kuti donzo iro rakafira magamba mazhinji nguva yehondo, donzo rakasumukira madzisekuru, madzikoma, madzibaba edu achienda kunorwira rusununguko, ndiyo here ratiri panguva ino? Ndizvo here zvavairwira zvatiri kuwanika tichisangana nazvo mukurarama kwedu zuva nezuva?
Iyo dzidzo yemuZimbabwe imire sei pari zvino tichitarisa kuti makore awanda iri mukuzvitonga? Mungati wokudii?
Iko zvino tichitarisa dzidzo yedu yaondomoka iri kuenda kumawere, yava dzidzo yekuti vapfumi ndo vari kukwanisa kuwana dzidzo kwayo, varombo vari kudivi kwavo wega havasi kuwana dzidzo kwavo. Totarisa zvekare nyaya yemihoro yevashandi, mihoro yevashandi, vashandi vari kurarama nguwa ya kaoma tingako tilipa nguwa ya unapwa wakuti muhoro ya tuku wana haisiku kwanisa kungeisha kwanisa kungeisha tora la misa muricha hizo tutarisa ufumi wenyika uruwa ni wane washo manini tutarisa kune nyaya zito kitika padandi mtande ziliku pisa sa hizo sisi sakafana na neze god mafia hizo zinuone kwa kuti wanu washo manini cha cha warukua nika wacha nge wachi uona mwongo we ufumi wenyika unoba kumari sosisi sakafana na na goride asi wanu wachitambura muzipatara sina mshonga muzipatara sina mshini yekuto ngina yekenza chaye chayo
mashoko enyu kuzvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pekucherechedzwa kwezuva irori reIndependence ndeyekutiwo kudii
tichitarisa wakafira rusunguko rwenyika inoyi nepatasvika muzvara nhasi nematambudziko tiri kusangana nawo tawane chitsvambe kumwe neumwe muZimbabwe hatinoti zvarwa cheZimbabwe kuti todini nenyika ino kuti tizoti tasvika pakuwana zvishuviro zvedu rwerusununguko chairwo chairwo runova rwakafirwa nehama dzedu runova rwakafirwa kuti nyika ino isununguke tinoona tatarisana nesarudzo zvinochava chisvambe kuti mumwe nemumwe rava nguva yekuti anga achisowo izwi rake pakuti nyika ino anga achiona kuti inoenda sei inofamba sei ichienda kupi izvi zvinokwanisa kuisa izwi redu chete ndokunge tichinge tasumuka tichinovhota
avo vange vari munyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita sekuti havachadi zvokupa vana vechikoro dzidzo yepachena vachiti vana vemhuri dzinotambura uye vana vane hurema ndivo voga vachabatsirwa. VaMnangagwa vanonzi vakataura izvi kuvana vechikoro kuMount Darwin. MuNewsday makare, mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vapomerwa zveimwe mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vatsigiri vavo vachiti iyi ndeimwe nzira yekuti hurumende irambe yakavharira vaSikala mujeri umo vagara kwemwedzi inopfuura gumi. MuNewZimbabwe.com, mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti gwaro revavhoti kana kuti voters roll ndiro rine basa guru mukuitwa kwesarudzo dzakachena. VaChamisa vanoshora Zimbabwe Electoral Commission mukuramba kwayo kuti gwaro iri rionekwe neveruzhinji. MuZimLife.com, mapurisa anonzi abudisa gwaro rekusungwa kwemwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, Bellarmine Chatunga Mugabe, achipomerwa mhosva yokusauya kudare kwaitarisirwa maererano nenyaya yokupwanya motikari yavakazembe kazembe nekurova mutyairi wayo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wanani akanaka pano paStudio 7. Nokumhorosai vashamarari vose veStudio 7. Avo vanoda kumiririra mbavha ava vanoiva madhuku avo. Vanoda kumiririra mbavha vamadhuku kuva nepati yavanoda kuvhotegwa. Handiti zvinoreva kuti vakangoendewo pachigaro vanenge vachiba nembavha idzodzi. Izvezvi vakatopromisiwa mari yakawanda chaizvo yokubiwa iyoyi nembavha. Vakaitimiririri. Munoona kuti madhuku uyu haana kurongeka mamunhu anoi madhuku. Ndaanichida kutomuvhoteravo. Kana vamadhuku garai zvenyu, chiitai zvemari dzakabiwa idzodzo mupihwe uku kumavhotsi uku kuwana anokuvhotera yaanenge asina kumbowane zvekuipa kwenyu. Makaipa zvikuru kudarika zvinhu zvese.
Kunai vadhagiras Monzora, koimimi zvamuri kuti muda kukwidza kuva kuita purezidendi, kumabyelection enyu muri kuita rini? Maprimary election enyu muri kuita rini kwenyu? Muri kumaita rini? Vamwe vese vakaita ZANUPF neTPC vakaita kwenyu, muri kuita rini kwenyu? Zvamurungodzinganisana nokuti kwai muri kuda kunogadzi, muri kuda kumaisa nyaya kwedimination ripoti ku High Court. Womatuma futi ne ZANU PF kuti mumise ma election. Sure tichitambura tichibigwa gold. One mwo muri kudya futi gold mari ya gold yo imese na Namunangagwa. Vamonzora. Ndoda kuudzai chakachenjedza ndochakatanga. Ma election asi kuzoregwa kuitwa muZimbabwe kana zvo zvamuri kufungidzira izvozvo. Hakuna ma election akuregadza kuitwa muZimbabwe. Tirikutoda kutovhota isu. Hatisoda kutombomira. Zvenyu zvamuri kuita izvo vamonzora izvi. Sianai nazvo izvi. Imwe hamuna kana munhu 1 anokudai vamonzora. Hakuna kana munhu 1 anokudai. Makatengwa neZANU PF imi vamonzora. Saka garai kuZANU PF kwenyuko. Zvamuri kufurirana naMunangagwa izvo muchipa gold nyimari yenyika yema citizens. Ndezvenyu izvo imi ndimunobvumirwa kuistereke kuti muende kuHigh Court. Musina kana mapurisa anokuteverai, musina kana anokurambidzai, kana mapurisa kuna kana mapurisa kana wani ari kumira ari kuti musaenda, ari kurovai hakuna, ndimunobvumirwa. Triple C kati izvozvi zviende kuHigh Court inganomupinda muHigh Court. Inobvumirwa nani? Imwe nana madhuku muchivhara humpa. Taneta nezvamuri kuitwa namhonzora imwe nana madhuku venyu. Taneta, hatichadi.
Makadi ana mujonga vandimire ana mukoma wande ndiri kunyanya kuchema zvakanyanya nezvavamadhuku amadhuku vatifungirei vana vezimbabwe tosvika kupi tichigara musango vachingosapota mbavha vanotaura kuti vari kumirira Hubert Angel pakuita C kuratidza kuti ivo imwe mbavha ava vamadhuku tinyareiwo takuenda mumavhotsu chero tichingoziva patakananga ngaapinda ake mukomana ngaapinda
masikera siko pastudio 7 apo tinokutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi ndoitwa chihera mubvunzo wangu uri pakuti tingatarisire seiko sarudzo dzakachena kuzeki kwaiswa mwana wakembo muhadhi mwana wavice president waiswa kuzeki shuva kuonzi kunobuda chisvino ipapo dai yapagadzirisika ipapo dai zeki zvayo yangonzi munhu wese ari kukukidza papuresident achibvisa vanhu vake woita zeki pane kuti zeki isarudzwa napuresident toti zveshuwa pachabuda chisvino
inondoda kunyanya kutaura maringe neuyoyo vamunoti zvanzi ndimadhuku love more madhuku unova mutungamiriri wenyika here munhu unonzi love more madhuku unoda kutungamirira nyika ino yezimbabwe here kana kuti unongovawo munhu uri kutsvaka mari nenzira dzaakaonawa ndo nzira dzingakwanisa kumuraramisa nemhuri yake dzekukunyepa kuti unoda kuita zvamatongerwo enyika kana achimiririra mbavha dzinobira nyika achiti iloya uloya hwake hunobatsirei hunotsigira kuti munhu unobira nyika wakanaka here iye achida kuzotungamirira nyika ino yezimbabwe unotoona zviri zvinhu zvakanaka zviri kutoitwa nana Hubert Angels unotoona zviri zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nana Munangagwa nana Akisini yavakadzi vavo nemhuri dzavo dzavari kurarama nadzo vachitora pfuma yenyika kutengesa kudubai iye kuti havana mhosva kubudikidza nekuti iye wakaona chimhedu chedhaimondi kana chegold riri kubudiswa munyika inei ngaatinyare murume we ngaatinyare tiri vana vezimbabwe tiri kurwadziwa tiri kutambudzika munyika inei mumuudze kune vanomuona kana iye akateerera ngaazvizive kuti aiwa vana vezimbabwe tiri kuti kwete no kwaari ngaasiyane nebasa rekuda kungoita sekuti munhu unoziva kana munhu unongomunyepera kuti muzvina fundo haana chaakafunda munhu wakafunda haaiti zvinhu zvakapusa
atanga ari makuwerere pamandaro naka vazhinji vachinopemberera hondo yakarwiwa nerusununguko asi rusununguko runova ruri kufarwa nevashomashoma munyika ino yezimbabwe ruzhinji rwezimbabwe 95% ichidya nhoko dzezvironda zvamuri mimandaro wenu mozonomhanya muchindovhota kunovhotera ZANU PF nenyaya yekuti maunzirwa dynamos nehighlanders kuti itambe mugraundi repamandaro wenu hai zvinorwadza mufunge zvinorwadza
muno muZimbabwe mwaoma muno muZimbabwe zvinhu zvaoma vana vezimbabwe ngatingwarei Zimbabwe yaoma ngatibvisei vanhu avo pazvigaro vabve nekuti tatambura munyika munomu iyo zvishuga yamu $2.55 zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka vana vemuZimbabwe ngationei kuti todini nditrust mahembe muHarare
idzoka dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera Tumirai mazuenyu pa WhatsApp number dinoti +1 202 465 0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti richange richiratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC vachishora uori hunonzi huri kuitika munyika zvikuru maererano nezvicherwa. Nengo yebato iri vaDavid Siampondo vanoti bato ravo rakarwadziwa nezvakabudiswa munhepfenyuro yeAl Jazeera iyo yakaratidza uori hunotyisa huri kuitwa munyika maererano nekubiwa kwegoridhe. VaSiampondo vanoti nhengo dzebato ravo dzinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muno muAmerica dzichange dzichisangana muguta reWashington DC dzigozoenda kunosiya gwaro rekunyunyuta kumuzinda weBritain neweUnited Arab Emirates sezvo nyika mbiri idzi dziri kudomwa mufirimu reAl Jazeera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7 navaSiampondo nezvenyaya iyi.
Nemusi wechishanu 21 kubvumbi kana kuti 21 April nenguva dza10 mangwanani tichange tine kuratidzira kwatichaita pamuzinda weZimbabwe muno munyika yeUnited States of America, uko kwatiri kukurudzira uye nokukoka zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti handei tinosangana ikoko, tinopa kutsutsumwa kwedu uye tinoratidzira.
Sei maona zvakakodzera kuti muwanikwe imi muchiratidzira nemusi wechishanu? Muchange muri kuratidzira makanangana nezvipi?
Kuratidzira kwedu uku kuri kuuya nepamusana pezvakabuda mutsvakiridzo kana kuti mudocumentary reAl Jazeera riya rainza Gold Mafia ranga riine zvikamu kana kuti maepisodes anokwana kuita 4, and iwaye akaburitsa mubirwo kana kuti kupambwa kuri kuitwa upfumi hwenyika kunyanya zvicherwa zvegold zvichibuda kuenda kunana naDubai uko zvinova izvo zvisingazodzoke zvichibhenefita nyika. Saka tiri kuda kuti isusu tiendeko kuembassy tinoratidzira, tinoudza hurumende kana kuti hutungamiriri weZimbabwe wazodzoka waita makororo kuti aiwa bodo, isusu tinoda kuti zvicherwa zvenyika zvinge zvichishandiswa uye zvichitorwa zviri pamurao, zvinge zvinokwanise zvekare kubhenefita veruzhinji uye nyika yese tenderere.
Munoona kuratidzira uku kuchizobatsira here, uyezve pane zvimwe zvamuchange muri kuita here makanangana nedzimwe nyika dzakadomwa mudocumentary iri reGold Mafia reAl Jazeera?
Kuratidzira uku tichakuita nenguva dza10 uye tichatora mukana zvekare wokuti tiende kune mamwe maembassies akaita seUK uye kuUAE uko kune dzimwe nyika zvekare dzakadomwa kuti zvine chokuita nokubiwa kana tukupambwa kuri kuitwa zvicherwa zvedu. Saka naizvozvo tinoda kukumbira uye tinoda kuti vana vese veZimbabwe vari munyika yeAmerica tiendeko tinotsutsumwa, tinonotaura zvichemo zvedu kuti zvigadziriswe uye maresources edu kana kuti upfumi hwenyika huregedze kuparadzwa.
Avo vange vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaDavid Siampondo vachitaura vari parunhare naMarvelous Muhlanganya huye vari kuNorth Dakota muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo mbiri dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzokwikwidza musarudzo dziri kuuya. Hurumende yakazivisa nezuro kuti tsaona yebhazi yakaitika kuchivhu injodzi yenyika yose kana kuti national disaster. Vamwe vanoti pazuva rakawana Zimbabwe kuzvitonga kusere hapana chekupemberera mushure memakore makumi mana nematatu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.